mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 yamavhuvhu 2023. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muwashington dc ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndo zvinosvibisa zita rezimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semazimbabwe. Ko zvinongodini uchingoitawo sarudzo rakachena pachishayavo munhu anofa?
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa kuzimbabwe nesadak chinofanirwa kutaura pamusoro pezvekurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika.
Havana kumiswa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi.
Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho, usimba ravo iroro, vakutoritora nezvipasipo. Vakutoritora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba rekutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga.
Dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevhi akasvikuire zvechimbi chimbi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muAngola nezuro kumusangano weSADC panguva iyo nhumwa dzesangano reSADC dzichisvikawo muZimbabwe kuzoona sarudzo dzemuZimbabwe dzichiitwa mumazuva manomwe ari kutevera. Nezuro kwakare nhumwa dzesangano reCommonwealth dzakasvikawo muZimbabwe kuzoonawo sarudzo dzichiitwa. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvinotyisa kuti mushure memakore makumi mana nematatu Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere vanhu vachiri kuurawa panguva yesarudzo.
Honguva Wande, zvinokatya madza kuti makore makumi mana nematatu ZANU-PF ichingotonga tichiita sarudzo ine nhirizhonga. Ndo zvinosvibisa zita rezimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semazimbabweni. Ko zvinongodini kuti tingoitawo sarudzo rakachena pachishayavo munhu anofa? Zvinoratidza kuti mupfungwa meZANU-PF hamuna chidiso chokuti kunge kune vanhu vanokukidza iri dhemokirasi. Saka kana zvisati zvagadziriswa, mitemo isati yachinjwa, handifunge kuti sarudzo yedu icharamba chiri chinhu chinofarigwa mupasi rese. Aiwa, maitiro eZANU-PF ngaachinje kuti sarudzo yedu ifarigwe mupasi rese.
Vangwenya, munofungei pamusoro penhumwa dzatumirwa kuZimbabwe nenyika dzeSADC? Munotarisirei kubva kuSADC nechikwata chayo ichi?
Sangano remubatanidzwa reSADC ratumidzira chikonzi kubva kuna vaAkifunye kuti vaNevas Mumba vange vachitungamirira vaongorori veSADC. Aiwa, izvi ndoona kuti zvinhu zvakanaka zvinogona kudzikamisa ZANU-PF nekugadziridza ZEC kuitira kuti pange pane kudzikama kwakati kuti kwemaitirwo esarudzo. Asi sarudzo kainokanganiswa nemitemo, mitemo yasina kuchinjwa. Hazvizonyanyi kuchinja mubayiro. Zvazvinongoreva ndezvekuti kana ripoti yacho yakubuda iripoti inenge yakutaura chokwadi, haisisiri ripoti yatajaira iya yokuti asarudzira ngekanaka saka vana veZimbabwe vanenge vari kufara kuti tatsikwa nevanhu vanodzikisa sarudzo yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muAngola nezuro kune umwe zvemusangano wesangano reSADC. Pane zvamunotarisirawo here kubva mumusangano uyu zvingabetsera Zimbabwe?
Kubuda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachienda kuAngola, chinhu chisina kujairika vahwande kuti nenguva yesarudzo kwasara mazuva mashoma shoma mutungamiri wenyika ange achibuda iye achikwikwidza, tisingazive kuti anenge akazvitemba. Asi maitiro aagara achiita ndeyekuti kubuda kwaagara achingoita achienda kune nyika dzese mutungamiri wedu, hapana chatati taona chinhu chingati chinovaka Zimbabwe hongu. Zvingangoradzawo kuti mamiriro ezvinhu kumusha akanaka nokuti dei kwakune dambudziko aidi asina kubuda. Asi chingange chiri chishamiso kuti zvafambikwa zviri zvinhu zvinobuditsa zvinhu zvinovaka. Isusu tatangomirira chete nekuti kuve nesarudzo tichiziva kuti achatonga nyika ino kubva kupera kwemwedzi uno ndiani.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga. Vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi mushure mekunge vapomerwa zviri pamutemo mhosva dzavakasungirwa. Gweta riri kumirira nhengo idzi vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nhengo makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 39 dzakapomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance, vachitiwo vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrandmore Hakata vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 7 chemutemo wemopa vachinzi vakaronga kufora mumigwagwa vasina kuzivisa mapurisa. Bato reCCC rinoti musangano waindwa nenhengo dzaro uyu waive wabvumidzwa nemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navakadzere nezvenyaya iyi.
Matira vazvipomerwa mhosva yekriminalnuisance, umwe wacho anonzwa Hakata vanovakati vabva vakumirwa mhosva iripopamendeneoeaa. Havana kumiswa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Saka vari kutipa mhosva dzavarovererwa idzi?
Isusu tiri kuti mhosva iyi hapana mhosva yakaparwa, sezvo ava vanga vari vanhu vanga vari kuenda kurani yavo ende hapana munhu wavakakanganisa ende hapana zvavakakanganisa pamutemo. Saka tirikuti hapana hapo mhosva yakairipa.
Tinoona kuti mapurisa ari kuti vakasunga vanhu makumi mana, huwandu hwevanhu vamuri kumirira veCCC hukamira sei?
Tizangoti tiri kumirira vese vakadaro i40 in total, ndizvozvo tiri kuvamirira vese vari 40.
Saka vese vari 40 varoverwa mhosva yekukonzera minyonganyonga nekusagadzikana,
ichokwadi criminal nuisance. Asi umwe wavo anonzi vaHakata nevanova candidate ndo vazonzi contravening section 7 yemopa, failing to notify regulating authority.
Asika tinoona kuti vari kuti vakanga vaine tsamba yavakanga vakatonyorerwa nemapurisa yekuvabvumidza kuita musangano uyu, sei mapurisa ari kuti havanange vakaziviswa?
Ichokwadi chete, tsamba yanga itoripo yanga yakabvumidza kuti sangano uenderere mberi. Sangano uyu wanga uchifanira kuitwa kunonzi kuchuru, saka vari munzira kuenda ikoko kuchuru ndo pavakatanga kutandaniswa nemapurisa vachivawa. Saka vanhu vaitoenda kurani yavo pamwe chete kukandidheti yavo iiimbao.
Saka izvi zviri kukanganiswawo zvakadii gadziriro yebato reCCC kana vevanhu vamuri kumirira mutsvagarutsigiro uchiona kuti kwatsara svondo rimwe chete?
Ini ndiri kuona sekuti izvi zvatokanganisa chaizvo parekugrand south, Nekuti parizvino kubvaza vasungwa vaakata vasikwanisa kuti kambira. Uye vanhu vavasungwa navo ndozve vagara vanga varivo part of campaign team yavo. Saka tinangoti izvezvi vaakata vagariswa pasi havasikwanisa kukambira.
Gweta riri kumirira nhengo dzetriple C idzi vakudzai kadzere vari parunhare muHarare naChonga Kandemiri weStudio 7. Gweta varizve mutauriri wavasevhia kasikuwere amai Jacqueline Sande vanoshora zvikuru mutongo wakapiwa naChief Justice Malava wekurambidza kunzwikwa nedare rizere kwenyaya yavasevhia kasikuwere yekuti nyaya yavo yekurambidzwa kwavo kukukidza idzi inzwikwe nedare rizere. Vakasukuwere vakaenda kumatare vachida kuti nyaya yekurambidzwa kukukidza musarudzo inzwikwe zvechimbi chimbi izvo zvarambiwa navamalava. Gwetara vakasukuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vaudza Studio 7 kuti vamalava vaisa nyaya iyi mumaoko avo pachinhambo chekuipinza mudariro revatongi vachiti iyi handiyo nzira yekugadzirisa nyaya mumatare.
Esu tinokashamadzika chaizvo nokuita kuri kuita vaChief Justice Malava kwekuti ivo havachadi kuti nyaya iende pamberi pedare rizere itongwe iyananiswe vanhu vanzwike. Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho osimba ravo iroro vakutoritora nezvipasipo. Vakutotora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba rekutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga vobva vatotaura kuti iyi handisi kuda kuti inzwike. Kwete kwete hazvo zvavanofanira kunge vachiita.
Mai Sande, manga makatarisira kuti nyaya iyi ibatwe nenzira ipi?
Vanofanira kunge vachingoendesa mberi tingatiwo iadministrative duty. Vanofanira kunge vachingoendesa mberi nyaya kudare rizere kuti rinzwe kana richizoramba kuti nyaya haina kukodzera roramba, asi kwete kuti ivo vovharira panze vanhu vasati vanzwika nedare. Izvozvo handifungi kuti ndizvo basa ravo zvarinotaura kuti vanofanira kunge vachiita.
Pane zvipi zvimwe zvamunofunga kuti hazvina kuitwa zvakanaka, amai Sande?
Tiri kuona zvakare kuti vari kuti nyaya iyi hainganzwike nekumhanya vari kuti iyo maelection aakusvika. Ndo chaizvo chaizvo chikonzero chokuti nyaya iyoyo inzwike nekumhanya nekuti maelection aakutosvika. Hatisi kuda kuti isu tingotinhwa tingonzi endai kumaelection. Izvozvi mutemo usina kutedzwa nomurao usina kutedzwa. Umwe noumwe mwana wezimbabwe ane kodzero yekunzwika namatare ezimbabwe. Kana ari kuti hongotaraimo neelection yava kusvika, asi ini ndine chichemo changuwo. Zvinoreva kuti mimi dare makufanira kundinzwa nekukasika. Izvozvo vaifanira kutora zvaitofanira kutoradza kuti pane nyaya yakakodzera kuti inzwike nekukasika nekuti mutongo waifanira kuitwa maelection kana kuti sarudzo isati yasvika. Saka kuita kwavari kuita kunokachamadza uye handioni chiri chinhu chakanaka chinozoona tevedzwawo nevamwe mangwana. Nichoziva kuti matare aya kana achitonga zvavanotaura nezvavanoita zvinozoda kuti zvitevedzerwe mangwana mune dzimwe nyaya, asi zvavari kuita izvi hationi kuti zvichava zvinhu zvinokwanisa kuti zvitevedzerwe ramangwana.
Gweta ravasevhia kasikuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamalava pamusoro penyaya iyi. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakaburitsa gwaro rinotaura pamusoro pemaonero aro esarudzo dzegore rino. Zimbabwe Council of Churches inoti hakuna mhirizhonga yakawanda semakore apfuura, asi ichiti nyaya yemutsigiri weTriple C Tinashe Chitsunge akapondwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF inyaya inosiririsa. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira kuti kuve nerunyararo mumazuva esarudzo atarisana nenyika. Evans Zininga abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimingu kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe Council of Churches takabatana nevamwe masangano ezvemakereke ari pasi pebazi reZimbabwe Heads of Christian Denomination. Takaburitsa gwaro riri maererano nesarudzo dzichazovako mukati megore rino musi wa23 August 2023.
Chikuru chiri kubatwa mugwaro ramaburitsa iri chii?
Gwaro iri raibata nyaya dzakawanda. Chikuru chaibatwa negwaro iri ndechekuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa maringe nebumbiro remutemo wedu, uye dzinofanira kunge dziri sarudzo dzakajeka, uye dziri sarudzo dzinoburitsa zvido zvevavhoti nemhuri yose yeZimbabwe. Imwe nyaya yaibata ndeyekutiwo masangano anoona nezvekufambiswa kwesarudzo akafanana neZimbabwe Electoral Commission nevezvemitemo vaone kuti sarudzo dzazofambiswa mune gwara rakanaka, zvinoita kuti vanhu vasapokane, zvinoita kuti vanhu vasarwisane, zvinoita kuti vanhu vagogamuchira zvinenge zvabuda musarudzo idzi.
Kuvatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachikwanawo papi muongororo yamuri kuita imi?
Negwaro iri ndechekuti vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vatore musenzeketo wekuona kuti sarudzo idzi dzaitwa murunyararo, uye kodzero dzevanhu neupenyu hwevanhu zvachengetedzwa. Chimwezve chaibatwa negwaro iri ndechekuti machapter 12 commissions agogadzira kuti vatore danho ravo sekupiwa kwavanoitwa neconstitution yenyika kuti vaone kuti sarudzo idzi dzaitwa maringe nezvinodiwa neconstitution yenyika yedu.
Saka sekereke muchitiwo kurudziro yenyu ndeyekuti kudini kumhuri yeZimbabwe sarudzo ndidzodzi dzasvika idzi?
Chatinokurudzira sekereke ndechekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Kushayikwe mumwe chete wedu anokuwadzwa, kurohwa kana kufa nekuda kwesarudzo. Patasvika pano tiri kuona kuti vese zvematongerwo enyika vari kumhanya mhanya chaizvo kutenderera munyika vachitsvaga vatsigiri nekutsvaga vangavavhotera. Chatoda kungokurudzira ndechekuti izvi sengazviitwe murunyararo, tichingonzwisisa kuti maelections chinhu chinouya, chinhu chinopfuura. Asi zvese zvapfuura tichasara tichigarisana. Tinoda nyika isina kuchema, isina kuvengana, isina kunongedzana, inoita kuti maelections kana achinge apera vanhu tigobatana tigoshanda pamwe chete. Saka chatinongokurudzira ndechekuti vese vari kuita zvekutsvaga tsigiro munguva ino yatakatasana nesarudzo ngavazviite murunyararo. Pashayikwe vanotyisidzira vamwe, pashayikwe vanotaura mazwi anorwadza anoita kuti vamwe vazoda kudzorera, anoita kuti vanhu vazoda kurwa. Izvozvo ngazvishayikwe pakati pedu. Chatinongokurudzira ndechekuti ngatidananei isu sevana veZimbabwe, tizive kuti tiripo pakuchengetana, tiripo pakuvaka nyika yedu, tiripo pakutsvaga runyararo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission inoti mitemo yaishandiswa panguva yekurwisa denda reCOVID-19 ichashandiswa pazuva rekuvhota, ichiti vanhu vanofanirwa kuva vakaparadzana pakuvhota. ZEC inoti vanhu havamanikidzwi kushandisa mamask, uye panenge pane zvekuchenesa maoko kana kuti sanitizers. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kushorwa kwemagweta anorwira kodzero dzevanhu kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakasiya magweta ari munjozi yokurohwa nevatsigiri vebato ravo. Munangagwa wakati sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ibato revanhu vasingatsigiri kuzvitonga kuzere. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo panguva yesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiko Studio 7 nini na Simba chose. Hai, koseko hurumende yezanupiye kuchishungurudza Tripusiti nenzira yakadaro. Iwo vanongogara vapakasungwa vanetripusi, pakarohwa vanetripusi, pakarohwa vanetripusi, pari kurambidzwa marali vanetripusi vachingoshungurudzwa. Vari kushayiwa here zvimwe zvekuti vasakundwa nazvo. Tani pakuti vanosunga vanhu 40 mavhoti 40 atovharirwa iwaya vachikona kungosunungura vanhu. Vanhu vari munyika yavo vanonga vasaita nekuda kwechii. Hai, ZANU-PF ngaibve kutoda zvachamisa izvo kuti zvezanupf. Ini mishiki gonde kutaura ndiri muno South Africa.
Zvatotanga so itauro yatotanga so ipapa zvekuti mukona zvatotanga kudai soka zvitangira kumapurisa soka kwatiri kuenda hakuna chakanaka kumberi uku hakuna chakanaka chitsotsi chinokuitwa zvimwe zvekuti zvinotorwadza zvakutotanga izvozvi zvakutorwadza tisati tatombodii zvakutorwadza izvozvi kwokuitawo zvinhu zviri feya feyawo zvokuti vanhu vagutsikane chiiko nai pirizi zvameno ngatitarisirei bvata hapana chiri ipapa zvatotanga mutauro ipapa yatotanga ipapa sori.
Mangwanana akanaka mukoma tinoropapasitipositivi ndinodawo kungopuwa ukurudziro kune manyika ese mazuva maasho mashomo asara ikoko kuti handei neuwandu hwedu tiende tinovhota tinovhotera mukomana ngaapinde nainini ngavapinde vahosi vatadza vakakundikana kubva kare hongu dzidza vakachengeta mwoyo vakachengeta asi zvaakudiwa kane ruzhinji havachazvigona vakungofunga kuti ndezviya zvokuti vaingoba vachiigeko matichabitsika havachimbobvawo timbosiyirawo vamwe zvavatoika nitongwani vene vaiwani chanisa mwana ezimbabwe hana zvaanoita chandinongoda ndechekuti after 23 gaatoro remekeche vachengetedza kana deno iri simbi tainoisa kunational museum tinyatsogara tichipolisha polisa nekuti vane history yenyika ino asi pari zvino ngatimbovabvisai timboisa pasaiti timboenda nevanoda kuenda chikepei chakuda vanodhonza ichi.
Pastudio 7 makadiko mukomatano nokawande nevamwe vese vatori vestudio 7 aiwa zviri nani zvedu mutana mukoma Jori ndiri paSouth Africa apo ndinoyo chikumbiro chada kuti mutisvitsiro kuvanhu vezeki yavo kuti vanhu vezeki vanoti vari independendi koseiko mapurisa achizovhota pasina maagensi emamwe mapato. Tokumbira kukamutibvunzirewo vezeki kuti vanozvifambisa sei vanenge vatumwa nezanupf here because kana vachivhotesa mapurisa pasina maagensi emamwe mapato zvakutora kuti vakutobira sarudzo vachimanikidza vanhu kuvhotera kwavasingadi. Nenyaya iyoyo vakomana vakasungwa vakomana vasikana vakasungwa vesisi yavo taikumbira kuti dei vasunungurwa nekuti vana mhosva yavakapara totoona vakauraya munhu weTripleC kwara roko vakatopuwa mabhero vakatobuda asi vasina mhosva yavakapara vari kutosungirirwa vari muchitokisi. ZANU-PF ngaiti nyareo please ndatenda hangu kusikai zvakanaka pastudio 7 apo.
Hello, but studio 7, what is my studio 7? The case, such as the case, the case, the half, ah, Muriz Zimbabwe, the Moya Shika, I did tourist no vote. No talk, Namaya, or quiz, or president down, Mons, Sianis, or Munjas. What I'm saying,
Ndinokutendai ndoda kukomendawo kana kutaurawo pamashoko aRegis Charumbira ekuti hanzi hatisi kuzopeta maoko mukuru wedu achitukwa mukuru wedu achiembaraswa tichaita zvose zvatinogona kuti iwo vaende kumba kwavo vaembarasika ndiri kurangarira kuti vajobhu sikala vakasungirwa kutaura mashoko akadaro saka handisi kuziva kuti uRegis Charumbira ari kuzviita nekuti munhu weZANU-PF ipf haasungwi here kana kuti ari kuzviitira kuti iye ndiani handisi kuziva because iwo vari kupa mhosva Jobhu Sikala kuti akapesvedzera mhirishonga asi ndo zvimwe chete zvaitwa naRegis Charumbira. Regis Charumbira asataura zvaanoda maererano neZimbabwe because dei anga kuri kuti Zimbabwe yakanaka waidai izvezvi ari muno muZimbabwe sei achigara kuCanada kwaari uko. Ndatenda hangu ndini Farais Dumo Manjengwa kupaida moyo Ward 9 Chipinge Central.
Tinokumbirawo kuti mumbotitsvagirawo nyanzvi kana kuti imi mungotitsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba seiko nekuti zuva remapurisa iri rekuvhota tanga tisingarizivi isu takatizongonzwa zvakunzi vavhota izvo iwo mutemo unomboti kudii uye vaya vari kuzonzi vanoshandira hurumende vari kunze vari kunzi vachazovhotera ikoko zvinhu izvi kana zvavhoterwa ikoko vemapato anopikisa maagensi avo vanenge varipo here vachapinzwawo mundege here inenge ine maballot paper achidzoka kuno kuZimbabwe hapaziriwo panotanga rigging dzacho here tokumbirawo kuti mumbotudza mitemo kuti unoti kudii titsanangurire zvese nekuti zvizhinji tinotoziva kubva pastudio 7 nenyanzvi dzamunobata tizivisei tigare tichiziva mutemo wenyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa neSADC chinofanirwa kutaura pamusoro pezvikurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika. Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanosvika 40 vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevhi yakasvikuere zvechimbi chimbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.